Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera gunyana 21, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuhwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mwana nemwedzi gumi nemumwe chete ashaya nhasi kuchipatara cheparirenyatwa mushure mekushaya rubatsiro. Vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vapedza rimwe zuva vari muchipatara vachiongororwa utano hwavo.
Tawana agent yedu anotewo Rapson Zarira azvindikitwa na agent weZANU-PF.
Mirijonga inoitika musarudzo yeZakabai East by-election yaitwa nhasi. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mwana ane mwedzi gumi nemumwe chete ashaya nhasi kuchipatara cheparirenyatwa mushure mekushaya rubatsiro sezvo pachipatara apa pasina vana chiremba vakakwana. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Studio 7 yasangana nezvinorwadza apo yanga ichiongorora mamiriro akaita zvinhu paparirenyatwa. Mwana aonekwa neStudio 7 achifa afira mumupanda unoitirwa resuscitation umo manga muina chiremba mumwe chete. Vamwe varwere vanga vari mumupanda uyu vachema vachiona mwana uyu achirasikirwa neupenyu hwake. Amai vemwana uyu nedzimwe hama dzanga dzauya vachema zvinopisa tsitsi. Kunyange hazvo amai vemwana uyu vasina kuda kutaura pamhepo vaudza Studio 7 kuti mwana wavo anga achidurura uye vakanga vambouya naye kuchipatara chipiri chapfuura asi vakashaya rubatsiro sezvo kwaive kusina vana chiremba. Amai vemwana uyu vatiwo dai mwana wavo anga aonekwa nana chiremba angadai asina kufa. Imwe hama yanga iripo yatiwa kunyange hazvo mwana uyu akauya kuparirenyatwa nezuro afa nhasi asati aonekwa nachiremba. Kushaya kwaita mwana uyu munongedzo kune zvakawanda zviri kuitika muzvipatara zvehurumende munyika yose. Vastenly Pasi avo vanga vaine mudzimai wavo vati vatozorapwa mushure mekunge mumurwera audza mukota anga vataurira kuti chiremba achakwanisi kuona vamwe vanhu kuti anga ava kufonera gurukota rezveutano. Vapasi vati dai vana chiremba vaita mwoyo murefu kuitira kuti vabatsire varwere.
Ndauya kuno kupari ndandina madzimai vangu vanga vaine continuous bleeding. Saka tasvika asi service yacho kuno kuchipatara hakuna madokta. Hakuna kana vanhu vari kuatendwa. Hatiri kuziva kuti situation yacho ichabesereka sei. Zvinhu zviri kutotinetsewo kuti varwere vachaita sei asi tabeserwa hedu. Dokta aripo azoti atenda mushure mekunge mwaazokombrenawo kuti akufonera minista ndopazomhanya-mhanya atya atendwa.
Pazopinda Studio 7 mudzimba dzevarwere panguva dzemasikati varwere vakawanda vange vachisiririsa vachiti vave nemazuva nechitsama vasina kuonekwa nana chiremba. Mumwe murume angauya kuzoona murwere ada kuzikanwa nezita rekuti Tawanda ati murwere wavo ave nemazuva mana asina kumboona chiremba. Tawanda ati muwadhi mune hama yake muri kufiwa zvinotyisa. Atiwo dai hurumende yapa vana chiremba mari dzavari kuda kuitira kuti vadzokere kumabasa.
Murwere wangu nana chiremba asitombonekwa. Haakuonekwa asi nokuti apa ane nguva ndifunga 4 days chiremba asingatombomuoni. Saka inyaya yekuti rwadza nokuti takusangana nematambudziko tiri panapa. Vazhinji ndifunga pa 4 days dzodzidzi ndiri panapa kufa kwaita vanhu kutotyisa. Kutochitira zvoti hei kutoa dambuzi kwa tatu wana iloro.
Vakasano bata chigaro chomutevedziri womutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Ndoro, vati kunyange hazvo Dr. Magombe vakawanikwa vana chiremba vana mari yekuti vaende kumabasa.
Tine chido tichitaurira nene employer wedu kuti tinyatsogadzirisa tione ndeipi nzira yatingashandisa kuti tidzokere kubasa zvakanaka. Positive reasons tinenge tichingori incapacitated. Taitaura paya tichitizonitiri incapacitated tichikwanisa mana tirikwana inenge sinanyatsotikwanisa kuti tiende kumabasa. Saka tichitoti tichitaurirana naemployer wedu tichinyatsogadzirisana kuti what's the way forward panyaya yedzidzidzi.
Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezveutano vaObadhaya Moyo kuti tinzwe matano ari kutorwa nehurumende. Asi vamwe vakati vachaisa vana chiremba vekumauto nemapurisa muzvipatara zvehurumende kuitira kuti vabatsire mukurapa varwere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Peter Magombei, vapedza rimwe zuva vari muchipatara vachiongororwa utano hwavo. Sangano ravo rinoti richataura zvizere pamusoro wehutano hwavo kana ongororo dziri kuitwa dzapera. Godwin Mangunjika anoti panyaya inotevera.
Mutevedzeri wavamagombei musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Ndoro, vaudza Studio 7 kuti ongororo iyi iri kuitwa nana chiremba magweta avo pamwe nemapurisa. Dr. Ndoro vati vakaona Dr. Magombei vakavaudza zvinotsigira zviri kuburitswa pamadandemutande akaita seTwitter neWhatsApp zvichinzi vakatotshwa. Vakaitwa kafira mberi, asi vati vachakwanisa kutaura zvakawanda kana ongororo iri kuitwa yapera.
Pataka vaona vaifamba vaitaura vachingocomplaina zvaingotaurwawo musocial media imo, but I think ndenda apa position yekuzonyatso kutaurirai zvavari kana ifu medical examination yatsonyatsoitwa pavari bcause zvimwe tinogona kuzazviona nemaziso, but maybe mukati menyama dzavo vanogona ngo vakatokwadzwa kana tani zvimwe zvinenge zvakaita se
panyaya yekuti Dr. Magombei vakachengetedzwa nemapurisa kuchipatara. Dr. Ndoro vati panogona kunge paine chibvumirano chakaitwa nemhuri yavo nechipatara.
I think e standard protocol yavanoita yemunhu anenge achinzari abducted kuti vaedze kuita I think nyaya mainvestigations wavo was state hands ino provide security yavepe iye anenge abducted kana kuunza ari kuongororwa zvemamedicals kumbochengetedza panguva iyoyo. So I think urongwa hwakatoitwa pakati pe vari kumuongorora maloya nepolisi.
Patasvika pachipatara china Dr. Magombei taudzwa kuti havasi kuonekwa nemunhu wese wese asi kuti nemhuri nevamwe vakadomwa. Tatadza kuvaona nekuti hatisi vevamwe vanhu vari kubvumidzwa kuvaona. Kwetara Dr. Magombei vaJeremiah Bhamu vati vana chiremba vakavaudza kuti utano hwaDr. Magombei hauite kuti vaonekwe nevanhu vakawanda. Pataenda pamhepo, magweta aDr. Magombei ange akatarisirwa kuburisa gwaro rinotaura mamiriro akaita zvinhu pamusoro peutano hwavo nezvimwe zviri kuitika panyaya iyi. VaMagombei vari kuongororwa nemachiremba akazvimirira pamwe nemachiremba ehurumende. Zvichakadai, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mumashoko avo vasati vasimuka kuenda kumusangano weUnited Nations General Assembly vakati kunyange hazvo hurumende iri kufara nekuti Dr. Magombe vakawanikwa, vanoshushikana nenyaya yekupangwa kwevanhu kwakanangana nekusvibisa hurumende yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Sarudzo yeby-election yaitwa nhasi kuzaka East yaita mhirizhonga zvichitevera kurwiswa kwaitwa nhengo yeMDC inotungamirwa naNelson Chamisa nenhengo yeZANU-PF inozivikanwa zvikuru mudunhu iri. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reZANU-PF panyaya iyi, asi tabata murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya kuti tinzwe zvaitika.
Ndingati nini kutaura kuno kudai so, ndiri panzvimbo inonzi Rudanda Primary School inova polling station iri muward 25. Patasvika papa tichifamba tichitenderera kuti tichida kuona kuti zviri kufamba sei, tawana ajendi yedu anoitawo Rapson Zarira azvindikitwa naagent weZANU-PF anoitwa iye Mafios Mutembwa Zakare Mafias Mutembo uyu ndi teacher pachikoro chinonzi Murere kwa Primary School. Vamurova zvingaita akazvara ropa mbiri wose.
Vachibaya muri kuti imimi agent wenyu arowa. Mungati zivise here kuti chichaitika kuti azorowa.
Nzvimbo iyi Yerudanda inzvimbo yatanga tichiwana ma reports masvondo apfuura ekuti iko vatsigiri vebato reZANU PF vaiti ivo hatidi kuona munhu anoita agent wealliance anenge achibva munzvimbo ino. Saka mwana marefu Jackson Zarira ndo vamwe vemayuti edu vane zvivindi vakatiwa aiwa isu regai tinoita maagents. Saka itori nyaya yekuti vanga vakuzadzikisa kufunditsira kwavaita vanhu kuti hatidi kuti vanhu vanga vaite mapolling agents panzvimbo iyi yeRuganda Primary School.
Zvaitika izvi mazivisawo here mapurisa?
Hongu tazivisa mapurisa, taripota mapurisa, vakati ivo nyaya iyi takuisa mumaoko law and order.
Saka arwiswa uyu ari kupi izvozvi?
Arwiswa uyu tatomaya naye kuchipatara kuti anokwanisa kubatsirika.
Ko dzimwe nzvimbo dzanga dzichiitirwa sarudze dzakamira sei?
Zvatasangana nazvo zvine uchapupu ndezvekuti izvo sekuziva kwenyu mutemo haubvumidzi kuti matraditional leaders kana kuti madzishe nemasabhuku vanga vachiita zvematongerwo enyika. Asi tasangana nazvo ndichipa muenzaniso wepapolling station yepavhurumukwa pana sabhuku atori polling agent weZANU PF.
Mazivisa here sangano reZimbabwe Electoral Commission kuti ndozviri kuitika?
Hongo patasvika pachikoro ichi cheVhurumukwa Primary School taona anonzi iye presiding officer anenge ari iye mukuru pachikoro ichocho. Hatina kugumira papo zvakare kuenda kundopa ripoti yedu zvakare panonzi paconstituents command center panova pana ipo pana constituents officer weZEC tichivaonesa kuti ndo zvitasangana nazvo kumapolling station akavata maviri. Kune dzimwe nzvimbo dzatisina kukwanisa kusvika nokuti kuno kwatiri kuno network chaiyo chaiyo inotoiwana kunzvimbo inokwana kuti about 5% 95% of zvaka east constituents hakuvati network, hakuna network kutaura kunododi kunototi netsei. Saka hatisatowana mareports kubva kumarosing agents edu ataisa kunzvimbo dzose dziri ma7 wards ari kuno munzvimbo yezvaka east.
Murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya vachitaura vari parunhare vari kuZaka East kumasvingo. Tichiri panyaya yeby-election yaitwa kuZaka East, mukuru weZimbabwe Election Support Network amai Chipfunde Vava vanoti vanoshushikana zvikuru nemhirizhonga yaitika musarudzo iyi. Vativo sangano ravo riri kushushikana nekudzikira kwehuwandu hwevanhu vavhota nhasi uyewo kushayikwa kwevanhukadzi musarudzo yeby-election yemuZaka East.
Kuvhurwa kwaita mapolling station yavhurwa nguva dzacho dzakafanira uyezve mametiros anodiwa pakuvhotesa anga aripo. Zvesi tine maobserver station vari kuZaka East uye zvitaona kuti vanhu vanga vachikwanisa kuvhota in secret. Kwozoita manobatsirwa kuvhota ndo vataona anenge 20 pachiromo polling station. Zvinokonzeresa nokuti vanenge vane illiteracy uyezve vamwe vanga vachirasika. Asi tiri kuona kuti voters roll raakuiswa panze polling station, saka zvakubatsira kuti vaya vanorasika vachienda kwavasina kunyoreswa vakunge vachiita mashoma. Kwozoita maparty agents vatungamiri vemapolitical party zvikuru veZANU PF neMDC Alliance taona vanga vari kwese kumapolling station akawanda.
Tambotaura neveMDC vari kuti ivo vana agent wavo arwiswa nenhengo yeZANU PF. Chitiko ichi chasvitswawo here kusangano renyu reZESNI?
Ndiyo yandaitaura kuti kune maisolated incidents yatanzwa kuti kune victimization yeMDC Alliance polling agent paZANU PF polling agent paMtokazi Hall A kuInsiza. Iyo tainzwawo nyaya yacho. Saka tirikukurudzirawo kuti dai paita tolerance nemapolitical parties makuru kana madiki kunge vachitambira kuziva kuti mutambo kuri kukwidzana. Kana pasina vatambi vakawanda hapana mutambo wakanaka. Saka dai vangogamuchira kuziva kuti maelections anenge ane competition uye zvinde kukubidzana saka zvakanaka kungopanana mukana nokuita tolerance kuziva kuti these parties nema opposition or ruling parties they are there to stay. Makompetition acharamba aripo, maelection acharamba ariko.
Kune vamwe vari kuti izvo zvaitika zvemhirizhonga izvi munongedzo wezvinhu zvanga zvichiitika mugadziriro yebyelection yemuzaka East.
Ehe, izvo ndizvo zvimwe zvatakaona patanga tine ma polling agents edu kuti pasati pa pre-election period takaona kwakune runyararo hongu asi intimidation izvozvezvo zvanga zvichingoitwa neruling party supporters nematraditional leaders izvikuru masabhu kumavillage heads soliciting for mafavor okuti dai tavhoterwa izvo tinozviona zvichiitika though mapolitical party madiki anafrizi munana NCA vanga ari loki ende kazhinjisa ivo vadiki vanenge vasina nhu akawanda kazhinjisa havaitwi zvokuvhundutsirwa tinoona kazhinjisa vanonyatsovhundutsirana nokunetsana zvikuru dongo zvozvo rinoitika pakati pezanu PF neMDC alliance nokuti ndofunga idzodzodzo ndidzo mapati mahombe anenge ane vanhu akawanda saka ndopatinoona panowanzoita izvozvo intimidation inoitika zvikuru yakatarisira MDC alliance ichiitwa nezanu PF supporters nemavillage heads.
Mambotaurai mi kuti pane vamwe vechikuru vanga vachida kuvhota vakapfeka mbatya dzine zvinyorwa zvemapato avo zvii zvaitwa neZimbabwe Electoral Commission pazvaonekwa kuti ndozviri kuitika izvi.
Vabva vadzorerwa kumba kuti vaende kuti vanochinja hazvibvumirwi mumutemo medu muZimbabwe kuti unge wakapfeka kampeni regalia musi wokuvhota saka vabva vadzorerwa nokuti it's in defiance of the Electoral Code of Conduct emapolitical parties.
Mukuru weZimbabwe Election Support Network Amairi Ndai Chipfunde Vava vachitaura vari parunhare vari muHarare.
Hurumende itevera zviri mubumbiro remitemo iri kuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolution. Ko, izvi zvinobatsira here vanhu vari mudunhu remasvingo? Mukuzeya nyaya iyi tichange tiri kumasvingo nemusi wemuvhuro uno Gumiguru 23. Uyai musangane neni Blessing Zulu weStudio 7 takabatana neMedia Center paChevron Hotel nenguva dza10 mangwanani kuti tizeye nyaya iyi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasimuka munyika nezuro vachiuya kumusangano weUnited Nations General Assembly uyo uri kuitirwa muNew York. VaMnangagwa vari kutarisirwa kusangana nevamwe vakuru vakuru kumucheto wemusangano weUnited Nations General Assembly vachitaura pamusoro pekutsvaga nzira dzekudyidzana nedzimwe nyika. VaMnangagwa vari kutarisirwa zvakare kutaura pamusoro pezvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumavirira. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri waMnangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe zvakawanda pamusoro perwendo rwaMnangagwa kuno kuNew York. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakaungana muNew York izvozvi uko zviri kuratidzira pasi peurongwa huri kukokerwa neMDC North America Province. Taedza kubata murongi wemisangano muMDC North America Province vaNick Mada asi runharo rwavo harusi kudairwa. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mutsvanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai vanogara ivo muHarare, amai Tabetha Manyoni, vanoti ivo nyaya yekuramwa basa kwavana chiremba yaita kuti ivo nevamwewo madzimai vawanikwe vachienda kunotsvaga rubatsiro kune mishonga yechivanhu sezvo mari dziri kudaidzirwa kumaprivate doctors dzakakwirisa.
Kuchipatara kune mahwani kuti zvinzi madoctors zvavakutodya mukanyaya dzemari ambotanga vachirama vachiti mukuru wavadzoki apa zvinhu zvavakurama munyemari vachitabisene natinopowa Maria tukude chusu saka akuchipatara kune marwadzo chaiwo.
Imi makamboshanya here kuchipatara uyezve makaenda chipatara chipi zvakafamba sei?
Iya yasaje atichenda kuparinyatwa ndepregede neguru vangu mukoma mamu wangu kuti yane mwana akatsva nedzasi. Takurekera ranga rakamupisa kubva pamusana uswa magadziko ndokwanga akatsva nedzasi. Ndinobata ruoko futu saka ndiwa ndakaperekedza tichasvika takamono panze takazoraranwa vanga vakawanda umwe akati warira mazambi akarara madhokita akangomiramira vatatonzi tizasi kwanza rechetemberapa dai henyu matimbotsvaga kana mukanganeorapa ndo pakaimwewo dhokita wakutotaro nameguru wangu takamuudza akati isati kurapa tipaisai kati nini bematimbotombo ndenyangomwanoini kana kuti vanhu atombonobatsirwa kati kuti vanhu vangabatsire zvanzi vanonase kukupewa kana womuchongwa unokwanza kubatsira kwezisisi hatikubatsire zvinezvi titori nezvichimo zvedu zvatotera kutoitawo ndokubva tatongobva ipapo zvataizvonindokumandaten kuna mumwe gugu watosiya unobatsira muchivanhu zvechokwadi vakatibatsira vakatoti zvakaoma mwana obva abatsirwa maronda ake achisiwa mushonga wanga wachimuisa kusvika maronda akaoma aizvino zvaakutofamba akutogara asakaita but zvinorwadza ngotitoona vamwe vanitodzoka takatotokunda mutex nemwe mukomana anga akatotyoka gumbo achindikati accident chisinhoi but aitodzoka akatondidzokera ndibhombi rake ndiroda kugadzirwa here but akatondidzokera ende raimurwadza sungaite.
Izvi zvakaitika riini uyezve muri kuona vazhinji vachizoenda kunoshandisa mishonga yechibhoi here kana zvakamira sei?
Vazhinji vandakatina papa vanga vakutoenda kuchibhoi patakaenda ngerimani patisaenda ikos vazhinji vari kutoenda kuchibhoi ndingada kutombokunyepa izvi baba panesi chedu chepechedu vanotorwarawo vakaenda iri wenise vakasvika kusina madhokita vakatizobheta hamunditenda hangu chivanhu amenuko vakatizoendawo kuti vanhu vati abheta hamunditende ikoko nokuti ndingatofa ndiri kurwadziwa sungaite vakatoperekedze nemukadzi wavo.
Mamuri kuchema chema muchiti mari yacho yekuti munhu awanikwe achirapwa kana waenda kunana private iri kuti dhurei zvakamira sei ipapo?
Isisi hatii kugoma iye sitiri kuwa mabhondi ma400 500 saka mari yechimanje haizokwani tichiende kwakwa tichitoda mahese saka nomomotiwo zvinokwanisa yaratikwa kuchivanhu hongwenda hako badhiwo kana vakanzie 30 bond 40 bond zvezviri nani pane kuti yesi acho riri kunetsa kuwana tinenge richiisisikupawo nenhamo yangozara munyika munomu.
Muri ikoko kwamataura kuti makaenda kunobatsirwa kuchivanhu makaona kwakawanda vanhu here uyezve vari kudaidzirwawo mari dzakaita sei?
Haisisi patakaenda takaona tisangasvikawo pane mumwe murume anga achitorwarawo aita kunge akatsva zvetinyatsonzwisisika aitobatsirwawo ikoko but akagogoa tichitovabvunza tati angasinyatsonzwisisa kufamba akaenda chipatara but chipatara kwacho akasvikawo anzi akaenda kugomere ndoko akasvikawo vati pastrike ndokuzoya kuno ndoko ndibva ndatomubatsirawo kunoko akutokwanisa kufamba sotendawo vachanyina hangu ndatonyara hangu mubhadharisa hangu cause ndatomuudza kuti handimbokubhadharisi sezvamunoita chipatara ndingokubatsirawo senge tichingobatsirana mukurarama but chisedu takasi kuzongonyarobva tazongopo $30 yatakatongopo cause takangoti sezvemwana yedu apora kufamba akutokwanisa kutendewo cash.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muye nesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, Our Lives. Ndinogamuchirai nemufaro kuchirongwa chedu upenyu hwedu umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tati timbotarisa tsika dzekuchengetedzwa nadzo mufi tichitarisa kuti munhu ari mupenyu anenge achitya kuroyiwa afa
veukama vasara, vanotya zvakare kuti mutumbi wemufi unogona kuroiwa. Saka tati timbozvitarisa izvozvo. Muhuruku redu tabata munyori wezvedzidzo musangano reZinata, sekuru Prince Mutandi Siwanda, kuti vatibatsirewo kutarisa nyaya dzakaita saizvozvo dzekuti vanhu vanotya uroi muupenyu nemurufu. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu sekuru Sibanda.
Makati zvenyu vatereri.
Aiwa ndofunga vatereri vapenyu sekuru. Nhasi tinoda kuti timbotarisa kurarama kwatinoita zuva nezuva muupenyu hwedu. Tiri vapenyu tinotya kuroiwa. Munhu akafa tinoona zvakare kuti vapenyu tinotyira kuti mutumbi wehama yedu unogona zvakare kuroiwa. Chii chinenge chichitora nzvimbo panyaya dzakadai sekuru?
Icho chokwadi parizori netsika dzedu isudu tatinoita kana munhu akafa. Pane patinoti vamwe vanotya kuti munhu anokwanisa kutorerwa kana nhengo dzake dzinoshandisiwa. Kana mvura chaiyo yemufi iyoyo inogezwa mufi iyoyo inobiwa. Saka zviriko kutsika dzechivanhu kana tichizviona. Vamwe vanenge vachida kuti vanoitira kuti vafa mweya wako iwewe unoshandiswa. Saka vamwe vanenge vasingadi kuti mweya wake ushandiswe. Saka mutsika dzedu dzechivanhu zvinhu zvatinoona zvatinosangana nazvo. Nekuti mutsika dzedu tinoti kazhinji tinoita anonzi magata ayaya kana kunonzi kubira pachivanhu. Kwekuti kana chero ungava mutimburu mumba umu munokwanisa kuenda kumashopeshope munotsvaka kuti zvakamira sei kumufi uyawo. Mopuwa marayiwa yekunzi aiwa mufi akamira zvakadai ane chigumbu here ane zvese izvozvo. Nekuti unogona kuti unoita chigumbu futi chero wakafa. Saka zvimwe zvinhu zvatinoona mutsika dzedu dzechivanhu mukurarama kwedu mutsika dzedu dzechivanhu.
Saka tingati here sekuru munhu haafi? Nekuti kana tichitya kuti mutumbi unoroiwa zvikureva kuti munhu anongorarama kunyange tisamuona pano pasi.
Ndizvozvo chaizvo ichokwadi. Nekuti kana tingati kana uchifa isu kutsika dzedu dzechivanhu toti waakuenda nyika dzimwe waakunosvika kune imwe ukunongo uchinzi unoenda kune vedzinzare kwako. Nokuti ukafa munoona pane patinoti tikatarisa mutsika dzedu dzechivanhu matimamboona ipo paya mutumbi uno urindwa pane patoti mai vemunhu ndova munoonekwa vakagara kumusoro kwenda bhokisi ndova anotorinda bhokisi ro. Saka chero mutsika dzechivanhu ipo paya unoti unonzi unoberekwa namai vako. Saka kana uchidzokera futi unonzi unoperekedzwa namai vako kasi mai vanenge vari murindiri. Saka ndopamunozwa kuti kana munhu akafa kwakuteerwa tsika dzinzare kwake.
Zvino sekuru Sibanda, kana vanhu vachitya kudaro anozorinda guva kunenge kwavigwa mufi ndiani? Nekuti tinozwa kuti vanoshereketa vanogona kana kuya kunotora ivhu repaguva chairo.
Mumakuva imomo pati kugadzirwa kwaanoitwa makuva iro ekuti munhu yamufuya asashandiswe. Ndopamunoona kuti kazhinji kaviga munhu anogona kuti mangwana munofumura kunotarisa kunomutsa mufi uyawo kuti muone kuti guva rake rakamira sei. Hapana kutsikwa here paguva apa? Hapana kutambirwa here? Kwozwa kuti aiwa mufu wedu uyawe akachengeteka. Saka zvinowanika mutsika dzedu dzechivanhu izvozvo zvekuti chero munhu wafa chero makuva here chero risina anorindira kasiri nemagadzirwa ipo paya rekuti varoi variko.
Ko kana munhu akanga ari kumochari uko veukama vanenge vasikoka uko sekuru?
Uko kumamochari ikoko kuri kuitika mabasa akawanda. Ndingati isu sesangano rezidhata tinoona zviri zviri kuwanika futi ikoko kumamochari ikoko. Vanoshanda mumamochari vaya vamwe vanoba mvura yezvitu naizvozvo vachitumwa kuti vanotenga mapasi.
Kana hembe chaiyo inotobiwa iyo hembe yemufi yedu nayo ichinoshandiswa kuti simba rake reya raaisiita rekushereya. Zvimwe zvinhu zvatotyira mutsika dzedu dzechivanhu.
Haiwa tatenda sekuru.
Kusara zvakanaka.
Manga makateerera kumunyori wezvedzidzo musangano reZinata, sekuru Prince Mutandi Siwanda. Muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa tinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mwana nemwedzi gumi nemumwe chete ashaya nhasi kuchipatara cheParare Nyatwa mushure mekushaya rubatsiro. Vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vapedza rimwe zuva vari muchipatara vachiongororwa utano hwavo. Mhirizhonga inoitika musarudzo yeZaka East by election.
tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro manherano. Ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Praxedes Jeremiah achikupai nhau dzendebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.